manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manira nhasi uri musi wechishanu chikunguru 12/2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maminisita edu anofanira kukumbira regerero kune vana veZimbabwe vavari kutambudza matambudziro avari kuitaya. Kana vachiuya kunoku vanouya vachiita kunge zvinhu zvakanaka kunge vane chido nekuti vagadzirise ikonomi kuita kuti nyika ifambire mberi. Asi zviri kuitika kumba chaiko hazvisizvo.
Gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vanozvidzwa nekudirwa mvura nezvizvara zveZimbabwe zviri muBritain.
Kuda kunyato kubira vagari veZimbabwe kunyanya vagari vekudzavai kuti ndokutarurekerera. Zvine zvimwe zvinoitika kana uchinge watama. Watazirwa unoza kuti wandiri chirungu ndingangoti extreme provocation because aiziva kuti munhu uyu haana simba rekuuya kuuya kwachiita seizvozvo
munyori wekanzu reguta reBulawayo vaChristopher Dube vanoti vari kukumbira ruregerero pamashoko avakataura nezuro apo vainetsana nemutevedzeri wameya weguta iri vatinashe kambarami chikwata cheZimbabwe netball cheGems chinokwatura Sri Lanka mumutambo wokutanga nhasi kuLiverpool kuBritain. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vanozvidzwa nekudirwa mvura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain. Izvi zvaitika panze pemuzinda weChatham House muLondon makare. Vamoyo vadirwa mvura apo vangavobva paChatham House pavapinda mumusangano wezvekushambadza Zimbabwe kuitira kuti vekunze vane mari vakwanise kuenda kunodyara mari dzavo kuZimbabwe. Izvi zvaitika panguva iyo zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kumasangano akasiyana-siyana ayo anosanganisira Zimbabwe Human Rights Organization, Restoration of Human Rights pamwe nebato reMDC. Zvizvarwa izvi zvanga zvichiratidzira panze peChatham House zvichinyunyuta nekwazvinoti kutadza kutungamira kwehurumende yava Emerson Mnangagwa. Vanhu vanga vachiratidzira ava vari kuonekwa pane imwe vhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande vachidira vamoyo mvura pamwe nekuvatuka kuti imbavha pavangavoedza kupinda mumotokari. Studio 7 yaedza kubata muzinda weZimbabwe muLondon asi vadaira nhare yedu vati munhu anokwanisa kutaura nesu pamusoro penyaya iyi anga asipo. Jonga kandemiri weStudio 7 abata mumwe wakaronga kuratidzira uku uye vari mutauriri wesangano reZimbabwe Human Rights Organization vaKingston Jambao kuti tinzwe zvaitika.
Zvaitika nhasi zvinoratidza kunyunyuta kuri kuitwa nediaspora, kunyunyuta kuri kuitwa nemaZimbabweans nekuti nhamo yatinayo inhamo yedu tese. Zvino apa zvatiri kuita ndezvekutoda kuti maBritish vazive kuti hurumende yavari kufunga kuti yachinja, hurumende yavari kufunga kuti yanaka, yavari kutambira kuri maoko mairi nekuti tiri kuona vamiri dzekuZimbabwe vari kuuya kuno vachitambirwa kuri maoko mairi neConservative government. Toda kuti vazive kuti vanhu vekuZimbabwe havasi kufara, hakuna chachinja, zvinhu zvatonyangara, kumusha hakuna magetsi, hakuna mvura, zvinhu zviri kutonyangara zvichiramba zvichienderera mberi nekunyangara.
Tiri kunzwa kuti madira mvura gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo. Sei matora danho rakadaro kana muchida kuti zvichemo zvenyu zvinzwikwe neBritain, sei mazozvidza gurukota?
Chinangwa chemademonstrations baba ndechekuti tikwanise kusvitsa shoko ratinenge takanangana naro. Tinenge tichida kuita mapeaceful demonstrations but mukati medu imomo mune vamwe vanenge vakagumbuka kupfuura vamwe. Saka zvinhu zvakadaro zvinokwanisa kuwanika zvichiitika kuti minista anogona kudirwa mvura, asi hatisi chinangwa chatatikaronga kuti maminista azorohwa kana kudirwa mvura. Asi nekunyunyuta kuri kuita vanhu, nekuti vanhu vanenge vakagumbuka, zvinoratidza kuti vanhu vakagumbuka baba vari kurwadziwa nezviri kuitika kuzimbabwe.
Saka muchakumbira ruregerero here nezvaitwa kuna minista izvo?
Hurumende yedu inofanira kukumbira ruregerero kune vana vezimbabwe baba. Maminista edu anofanira kukumbira ruregerero kune vana vezimbabwe vavari kutambudza matambudziro avari kuita aya. Kana vachiuya kunoku vanouya vachiita kunge zvinhu zvakanaka, kunge vane chido nekuti vagadzirise ikonomi kuitira kuti nyika ifambire mberi. Asi zviri kuitika kumba chaiko hazvisizvo. Saka hurumende yekunoku toda kuti izive kuti no zviri kuitika kuzimbabwe zvakasiyana nezvavari kutaura.
Saka imi matanho apiwo amuri kuita kunze kwekuratidzira pamuzinda wezimbabwe nekuratidzira vakuru muhurumende yezimbabwe vanenge vauya kulondon, zvii zvamuri kuita kuti musvitse zvinyuto izvi kuhurumende yebritain?
So far tanyora zvinyorwa zvakati zvinoenda kunumber 10 mapetitions. Tichivatsanangurira kuti zvii zviri kuitika kuzimbabwe, tichivatsanangurira kuti nei pasina chiri kubudirira kuzimbabwe. Hurumende yedu haina basa nevanhu, vane basa nevanhu vavo vavanenge vachiisa muzvinzvimbo ivavo. Saka ndo zvatikuedza kuti hurumende ipinzwe, kana yapinzwa zvinotibatsira kuti igadzisa nevatungamiriri vekuzimbabwe.
Ndiani anga akaronga kuratidzira kwamaita nhasi uku?
Kuratidzira uku kwakarongwa nediaspora, vana vekuzimbabwe. Nekuti mukatarisa kuno kudiaspora kune mabato akati wandei, kune iyo izoro yedu, kwoita roo, kwoita iyo MGC pachayo, but vana vezimbabwe. Saka taronga tiri vanhu vekuzimbabwe, hatina kuronga tiri kuti ibato rakati. Hatino ngatibatanei tiende tinoratidzira zvichemo zvedu kuchatama Scott kwavari.
Avo vanga vari mumwe wevakaronga kuratidzira uku uye vari mutauriri wesangano reZimbabwe Human Rights Organization vaKingston Jambao, vachitaura vari parunhare vari muLondon naJonga Kandemiri weStudio 7. Munyoro wekanzuru yeBulawayo vaChristopher Dube vanoti vari kukumbira ruregerero pamashoko avakataura nezuro apo vainetsana nemutevedzeri wameya weguta iri vati Nashe Kambarami. Vaviri ava vakanetsana mushure mekunge vakambarami vatora matanho ekumbomisa vaDube basa vachivapomera mhosva dzakati kuti, asi kumiswa basa kwavaDube kwambosendekwa parutivi nameya weguta vaSolomon Muguni avo vari pazororo, avo vati mhosva dziri kupomerwa vaDube dzitange dzaferefetwa nemazvo. VaDube vari kubuda muvhidhiyo iri kutenderera vachituka vakambarami vachishandisa mashoko asingatarisirwe kubva kumunhu mukuru akaita saivo. Asi vaDube vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti mashoko avakataura nezuro aive akonzerwa nekutsamwa, uye vari kukumbira ruregerero kumhomho yeZimbabwe nepasi rose iro rakanzwa mashoko avo nezuro.
Haiko zvino zvinhu zvatofamba zvazvo, munhu aitanda kuziye akatisaspenda. Ane masimba ondisaspenda ini sasitambula kudhimeya. Dhimeya vanga vasipo chete kwemazuva mairi and hadizivi kuti chaimhanyirwa chii. Meya vasipo for 2 days only kuti ndosasara ndichisaspenda. Uyezve vakandimiti kusaspenda town clerk munhu mukuru. Haungusi munhu wekuti angangoti akanga ndakara kuti ndisaspenda. Hatizivi munhu akangatisa unongomisa kana uchataure kuti zvaakanga anotungamira madepartments akawanda nemasessions akawanda. Chinhu chirangananisira kumadepartments kumasession ikoko inini ndofira izvozvo. Hazi zviri potezi nezvekuti kana kuine ripoti kana kuti kune chaitira ikoko kana ndazviziva inini saakaunti officer ndozvigadzira kuone kuti ndazvigadzira sei. Kukoda kundinyazvisa kupasirese nai vakandemiti zvinoita rezvo.
Tichitarisawo maumbirwo akaitwa kanzuro yenyu, muri wemapato akasiyana here nevakakunyorerai tsamba yekukumisai basa?
Ivo ndo vanofungidzira kuti inini ndinove rimwe bato because ndiriwo veteran inini. Ende vanhu kazhinji vanongoti maori veteran days are PF and ivo ndeve MDC and inini constitutionally as a public servant handina tiri randiri.
Taonawo pane imwe vhidhiyo iri kutenderedzwa pamadande mutanda apa muchitaura mashoko asingataurike pamhepo uye kutaurawo muchityisidzira iwo vakambara muchitaura nyaya yekuti munovaura mungataura chii pamusoro pemashoka
aiwa takanyemire ndotakunyatso kumbira vagari vekuzimbabwe kunyanya vagari vekubulawayo kuti ndokumbira ruregerero zvimwe zvinhu zvinoitika kana uchinge watsamwa watadzirwa unoziva kuti kwandiri nechirungu ndingangoti extreme provocation because aiziva kuti munhu uyu haana simba rokuuya kusuka kwachiita soizvozvo ende kuuya kwavakaita sasitifadza zvasina kodzeri kuti vaita zvavaita zvaizvo varatidza kusandirespect sori hangu kuti ndakazotaura mashoko akadaro ari tribal akodzeri many shona friends most of my working life been in Harare ndakachengetwa ikoko nemashona shamari dzangu kunyanya mashona ipapo ndotinokumbira kuregererwa ende pakuti ndinokuura ndaitotaura zvangu zvokutsama zvaizvo zvinoti kuti I wish to harm you ipapo ndinokumbira kuregererwa kuvagari vezimbabwe nekuburawayo in particular nekwamuri vashamarari
saka nhasi makwanisa kuenda kuhofisi here kunoita basa renyu semazuva ose
nhasi handina ndiitomboenda kubasa ndinosingapedza mosttime ndiri kutatanzira pedo saka handina kuinda ndichibva ipapo ndobva ndakubuda kunze kwedhorobha kuti pane zvimwe zvinhu zvandaimhanyira zviva zviri important
munyori wekanzuri yeguta reBulawayo vaChristopher Dube vachitaura vari parunhare vari muBulawayo naJonga Ndemiri weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Jonga Kandemiri weStudio 7 abatawo vakambarami kuti tinzwe divi ravo.
Chokutanga chandingataura ndechekuti mutemo unoti chii? Section 104 Urban Council Act inoti zvo whenever the office of mayor is vacant or the mayor is absent or incapacitated, the deputy mayor shall perform the functions of the mayor in terms of this act, section 104, or any other resolution of the council. But you know, when we do this thing, if we are absent, the mayor is not a person, is an office. So when I'm in office, if someone is on study leave or sick leave, or they are incapacitated and I'm in office, I can make any decision. That is why I was elected the deputy mayor. The mayor right now is out of the country.
Saka vazonyora tsamba yekuti vadhube vadzosero pabasa ndiani?
Because he's out of the country. I don't know if how that letter came. I don't know what happened. But I'm in office. I've been acting and yesterday actually the same town chief that we are talking about introduced me as the acting mayor, so he knows very well that I was actually acting the acting mayor. No Basarangu, I'm not an ordinary councillor. Basarangu, I'm the acting mayor in the event that the mayor is incapacitated.
Saka tingati here danhu ramakaita nezuro rekumisa vadhube ndo richiripo iye zvino pamutemo.
If you read Urban Council Act section 139, hapana painotaura kuti even if ndam suspender, hapana painotaura kuti ndokwanisa kuuplift that suspension inini wacho akam suspend until I report to council. That is very clear. Ndo zvinotaura mutemo.
Tiri kunzwa uye zvino muri pamapurisa, mungatiudzawo kuti muri kuitepo?
Muri pamapurisa, the same town clerk, I think maona video that was circulating where he was promising and insulting and swearing in a zoo, achiti I will kill you. Nhasi atuma vanhu kuti vauye kuzotifaita where we are going to hold our meeting, a special council meeting. So he sent people to come and disrupt, vakapinda machambers. They broke inside and they were beating up councillors.
Mutevedzeri wameya weguta reBulawayo vatinashe kambarami vachitaura vari parunhare vari muBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, vamwe vagari vemuBulawayo vamboratidzira senzira yekuratidza kusafara kwavo nekumbomiswa basa kwemunyori wekanzuru vaChristopher Dube. Asi meya weguta reBulawayo vaSolomon Muguni vange vatosendeka parutivi kumbomiswa basa kwange kwaitwa vaDube vachiti patange paferefetwa mhosva dzavari kupomerwa. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Dare varatidzira vavai panze pesiti hwo kwekanguva senzira yekuratidza kusafara kwavo nekumiswa basa kwavadhure, asi memenguva diki vanhu ava vazobva panzvimbo iyi apo mapurisa anomisa mhirizhonga ange asvika. Ziviso chanyorwa nachamber secretary amaisikangele zhou kumakanzura kusanganisira vatinashe kambarami avo vakafanobata chigaro chameya pamwe nekuna ivo vadhure. Meya Muguni vati vadhure vanhu vakudzokera pabasa nekukasika kuitira kuti basa rekanzuro rifambe zvakanaka. Nezuro wakambara mivaye wanyora tsamba kuna wadue wachivati wambo mira basa wachipa moswa ya kutadza kuta basa kunyalipanya ya kutai kwa kwe mvura. Asiwa mguni awavariku nze kwe nyika parizwino vati wanoda utipanyaso nyoro wagwaro nora tiza moswa ziru kupomeru wadue pozo etu wa ongororo izere. Taedza kunzwa zvere kubva kuna amaizvo asi vanzi vari mumusangano. Tabatawo gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai moyo asi vati vange vachitopindawo mumusangano wekuti vanzwe pamusoro pedambudziko remvura muBulawayo uyewo nyaya yekumbomiswa basa kwavadhuve. Mune imwewo nyaya vamwe vatapi venhau vapinda mumusangano wekuziya kuzvichengetedza kwavanofanirwa kuita kana vachiita mabasa avo ekutapa nhau uyewo kuziya nezvekuvandudzwa kwemitemo yakasiyana-siyana ine chekuita nekutapa nhau. Musangano uyu wako kwa Newe Media Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter kana kuti MISA. Mumwe mutapi wenhau Taka Murewa na musangano uyu wakakosha zvikuru.
Knowledge yatapiwa nhasi yanga ichitidzidzisa kuti unogona kuti unyore chero chaunoda kunyora as long as zviri zvinhu zvinenge zvisina kutarana nemutemo wemuZimbabwe. Kune kure yekuti unyore nekuti ndo basa redu ratinoita. Saka iyo yanga yakakosha chaizvo nekuti yatisimbisa kuti tishinge pakuita basa redu.
Mumwe zvemutapi wenhau Jeffrey Muvundusi ati musangano uyu wauya panguva yakanaka sezvo pane mashoko anogara achibuda nguva nenguva ekushungurudzwa kwevatapi venhau mubasa ravo.
Izvezvi munyika munenge musina kugadzikana kana tichitaura nezvepolitics. Saka kana kwakadai zvoreva kuti nesivo vatapi venhau tirivo mundima imwe namapoliticians tinokwanisa kusangana nezvo zvakadaro. Ndosaka ndati yauya nenguva yakanaka.
Mukuru wezvekufambiswa kwemabasa musangano remisa Vanyasha Nyakunu vati chinangwa chemusangano uyu change chiri chekubatsira kuyeuchidza vatapi venhau kukosha kwakaita kuti vazvichengetedze uyewo kukurudzira vatapi venhau kuti vave pamberi pekuona kuti mitemo iri kuvandudzwa inovandudzwa nenzira inochengetedza kodzero dzeveruzhinji.
Tinenge tichida kuti vatapi venhau vange vaine ruzivo rwakakwana nenyaya yezvishadzawo panenge paine zvakanaka potaurwa panenge paine patiri kuti apa pasati pachibudiswa pachena.
Hurumende iri mushishi kuvandudza mitemo inechekuti nekutwa kwenhau zira mitemo yeaccess to information and protection of privacy I pamutemo uyu pachabuda mitemo mitatu inosanganisira Freedom of Information Bill pamubabu Media Commission Bill. Ndakamirira Studio 7 awayo ndini Chava.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru mauto ari kutonga muSudan azivisa paterevhizheni yehurumende yemuKhartoum kuti hurumende yemauto ari kuti yakamisa hurongwa hwekedza kubvisa hurumende pachigaro. Teki yatambira zvombo zvemuchadenga zvekutanga zverudzi rwe S-499 mushure mekunge America yazvasipa Teki ibude muhurongwa hwekutengeserana zvombo neRussia ichiyambira kuti Ankara inogona kutemerwa zvirango. Vapori vanhanhai vanogara paDRDGK muBotswana vanoti shure yavo ndiri umebotswana isa dudu dzashure mukovapa mapiritsi maARVs pachena kana hurumende yeAmerica yamisa chirwa chayo chingire madondo anoti panyate.
Kurikidza nechirongwa chemutumwa chekonfosa kuti PEPFAR vapoteri vakawanda vanorarama neHIV and AIDS vanga vachipiwa mapiritsi maARVs pachena paDRDGK refugee camp iyo iri kuchamembe kwakadziwa kuti mabvazona. Asi ndokuda kwekuderedzwa kwemari inoshandiswa nehurumende yeAmerica mukupa vanoshuvika, chirongwa chePEPFAR chiri kumiswa mumwedzi waGunyana gore rino. Vanoona nezvekuiswa kwemashoko kumuzinda weAmerica muBotswana vaEfrem Curing vanoti ichokwadi kuti America ichamisa chirongwa chekupapoteri mapiritsi Gunya nekwewemwe iyi haichina mari. Anyori mubazi rinoona nezvekwebotswana ava Victor Paledi noti Botswana ichaenderera mberi ichipa vapoteri amapiritsi.
Under HIV treatment can support the United States President Emergency Fund for AIDS relief to fully fund ARV clinic in Dugui.
Pasi pechirongwa chekusiyira aurarama nechirwere cheHIV neAIDS, chirongwa chemutungamiri weAmerica cheprep emergency plan for HIV relief chichiri kubatsira arwere akushira Gunyana kubva mumwedzi waGunyana gore rino. Bazi rekudzivirirwa kwenyika ino tora urongo wekupa varamane chirwere cheHIV chimwe chizvarwa cheZimbabwe chisina kudomwa nezita racho chinoti hurumende yeBotswana inofanirwa kuenderana mberi nendima iyi kuitira kuti vanhu vararame kwenguva refu.
Kuri raiti kuti vabatsire zhinji reZimbabwe nekuti kana vakasapa vanhu mafree ARVs vanofa. Beta kubatsira ruzhinji reZimbabwe nekuti vakasiya kubatsira ruzhinji vanenge vachiuraya nyika. Beta kuti vabatsire vanhu vararame for the future.
Chizvarwa ichi chinotova vanhu vakawanda vakapera kufa kana Botswana ikasadzadzikisa chiwimbiso chayo chekupa varwere mapiritsi sezvaiitika kusati kwava nechirongwa chePEPFAR.
Vanhu vaifa pakanga pasati pane treatment, pakanga pasati pane dhona rakaraisa maARVs. So vanhu vakambofa nehuwandu, but since ARV yakatanga 2009, so stable. As long as munhu achiaccepta kupinda mutreatment, hakusisina ndufu dzakawandisa.
VaSamson Murefu avo vane makore 12 vachirarama neHIV, mumwe wavanofunga kuti hurumende yeBotswana ichakundikana kubatsira vanoda maARVs zvikuru vapoteri.
Tongotsveta panyasha dzaMwari kuti ivo vachaita icho chavazvimisira kuti vachachiitawo. Wakatarisirawo kuti wagara vachivabatsirawo ne 10 years vachibatsira nyika pasina icho chinonzi hanzi pambushota mishonga.
Nyanzvi munyaya dzemitemo nekodzero dzevanhu vaKenneth Mondiwa vanoti vapoteri vanogona kuendesa hurumende yeBotswana kumatare edzimhosva kana ikatadza kuvapa mishonga yavanoda.
Kana wawimbisa munhu tozofana ne contractor yewano yechikoro kuti ndapuwa allowance, this is the contract for this year. Kana government ha faila, unoona paine mastrike aone chikoro, kuti aiwa, but 4 years course, manje wafaila kundipa allowance yangu kana wandipa month ya kabago. So wanitza government kukoti, waita mastrike, waita chini, kwezi inige writer, waintakilwa pangwa iwe.
Sati kwa parurwa, chino nguache kubatira vapoteri ni mnitema AR visa, zwekamu makumi maseku vamuza na zendo fuza iti kamu dukwi, zwai kunzereswa anechirwere chemu kondombera. Dukwi refugee kembine vapoteri vanova ku Zimbabwe ni zimwe nyika zakaita se Namibia, Somalia, Burundi, the Democratic Republic of Congo. Ndakamirira Studio 7 mu Francis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Chikwata chenyika chemutambo wenetball chemaGermany asi masikati chashamisa pasi rose nemakundira achaita Sri Lanka mumutambo wacho wekutanga wenetball World Cup watambirwa kuLiverpool kuBritain. Michael Kariati anatipanya inotevera.
Chikwata ichi chadadisa zvikuru mushure mekuruva Sri Lanka 79-49 mumutambo wacho wekutanga we 2019 Vitality World Cup muLiverpool, England. Nasi masikati, kokunda uku kwa hurira ma James Mkana wekuendera mberi ne makwikwi aya. Chirukunya nyopa zaveru zhinji, matambiro evasikana ava ayo, avasi ya vaine mapoints makumi matatu kudarika Sri Lanka iyo iripachinano chemakumi maviri pasi rese. Kukunda uku, kwa simu za manyuku nyuku muZimbabwe, mumwe mteveri weze mitambo, vachatenda makazhu, vachiti vari kufara zvikuru nezvaitwa nevatambi ava.
Ndikunzwa kufara zvekuti zvinezvi wakutopinda next round. Ndikuona tichienda mberi, ndikuona chikapu ichi tichidzoka nacho.
Muongorori weze mitambo, vatinashe museti, vanoti maGems anofanira kutendwa zvakasimba nezvaaitira nyika izvi.
Vasikana ava varatidza kutoti bhora ravo riri raiti pane revarume, asi tinoda kutoti tisaita zvokuvanyima mari sezvakaitwa kumaWarriors. Itai tichitoda kutoti vatotendwa kubva kuna president neanything in kind.
Studio 7 haina kukwanisa kubata vari muhurumende kuti tinzwe nezvekukunda kwemaGems. Aswarulens wekwete, avo vanotevera mutambo wetsiva vanoti izvi zviri kuratidza kugona kwevanhukadzi mumitambo yavo panguva iyo vanhurume vari kutatarika.
Chikwata ichi chaita zvinofadza zvikuru, kunyanya tichikombeya nezvakaitwa nemaWarriors. Zvinoratidza kuti vakadzi vanhu vanoziva masports kuti kudarika vamwe vanhu vechirume.
Kukunda uku kwasimbisa mukana weZimbabwe wekuenderera mberi kusvika munharaunda yechipiri zvisinei nezvichabuda mune mimwe mitambo yasara. Zvikwata zvitatu kubva mugungano iri iro riri kusanganisirawo Australia neNorthern Ireland ndizvo zvinobudirira kuenda munharaunda yechipiri. Zimbabwe iri kusangana neAustralia mangwana
ichizopedzisa mitambo yayo yemugungano iri Northern Ireland nesondo apo ichaziva kuti yasvika papi nehondo yekutora mukombe. Mumwe mutambi wechikwata ichi Mesi Mugwadi ane chivimbo chekuti vanosvika mufinari chete.
Tinosvika final sezvo takambokwalifaya kuenda World Cup, zvoratidza kuti we are very good.
Kukunda kwavaita Sri Lanka uku imwe peji munhoroondo yemutambo muZimbabwe, sezvo akakarike kutanga Zimbabwe ichikwikwidza mumakundano eWorld Cup aya. Kukunda uku kuchabatsirawo zvekare kukurudzira zvimwe zvikwata zviri kumirira Africa makwikwi aya, South Africa, Malawi neUganda, uyezve kubatsira kusimudzira mutambo wenetball kumba muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Nasi pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei icho tinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri china nechishanu. Nasi tiri kutiwo nasi ndezvedu tiri kuibika ipo pano hangasa tichiona kuti vasikana vekuZimbabwe maGems nasi vadadisa paLondon apo paLiverpool apo vanga vari kutamba pamutambo weNetball World Cup. Taona vachirakata vachidya uyezve vachikunda chikwata cheSri Lanka 79-49. Aiwa saka nhasi ndo zvatiri kutaura ipo pano.
Hello Mari.
Aiwa tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Kutaura namukoma Tawana ndiri kuSouth Africa.
Taurai tinzwe.
Ndatakazva kungokorokoteza vasikana vedu vakwanisa kukunda pamutambo wava.
Ehe.
Hello.
Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura naJosiah Mandishona ari kuGweru.
Ehe, taurai tinzwe, muri kunyatsonzwika paGwerapo.
Haini hangu ndinotanga kukorokotedza vasikana vadadisa vekwedu avo.
Ehe.
Makadii iko tete Marvelous?
Aiwa tiri wadii, makadii ikoko?
Hangu ndirosimba kutaura namufundisi moyo.
Aiwa hamufundisi moyo, ndimi makatisimbisa muchisimbisa vasikana ava veMaGems neZuro. Taurai tinzwe, mudzimai wenyu ari padhuze here tisati tataura nemi?
Parizi. Ndiri kuda kuenda ndiri kuti atenda service amai ava vari kumba
asi
vari kumba vari kufarudzwa au vachakutanga samufundisi boyo ndiri kufara zvikuru kuti ane akatarisa mutambo yose miviri weZimbabwe neSri Lanka weAustralia ne North Island. Zimbabwe yaizvashandisa nokuti vanhu vanga vari mustadium vanga vacha yava inyama yekugota baya wabaya chimwenzi Zimbabwe. Zvaita Zimbabwe yaita zvinhu zvinoshamisa zvikuru nokuti netball kunyika yedu iri mutambo unoterwa pasi nevanhu vakawanda. Saka zvaita nyika yedu yeZimbabwe yagona zvikuru, tafara zvikuru semunhu akakura achiteerera achifamba namadzimai vachiri musikana ndichiona zvenetball. Saka zvaita nyika yedu ndinoona ichikunda nokuti kuwana kuwina kwaita score ya 79-49 paita kutamba neAustralia. Ndoda kuti vagone kusimba nokuti pananga chiona Australia neIreland. Ireland yanga isingagoni kutamba defend Ireland yanga yakapusa roga roga bhora raiwana Australia yainga ichigoesa yakanga ichigoesa. Saka ndauti Zimbabwe yatamba neAustralia ngaive inogona kusimbisa defense akasimba zvikuru kuti even bhora ravanobata havagoni kwani kumwisa. Ndinoona Zimbabwe yechipedza zvakanaka ichienda mberi.
Ni ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa muchirongwa chelive talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika kuzvizvara zveZimbabwe kwese kwazviri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Anokuonekai nemufaro manherano, ndini Ray Choto ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.